Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 3, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunetsana kuenderera mberi muzano PF panyaya yekuti sarudzo dza 2028 dzisaitwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa varambe vari panyanga. Mapurisa anhasi ambobvunzurudza mutori wenhau Blessed Mushanga. Mutungamiri weSouth Africa vasiri Ramaphosa nhasi vapindura mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuti vachamisa rubatsiro runopiwa nyika yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubato rezano PF maita kukandirana makobvu nematete panyaya yekuti sarudzo dzisaitwe muna 2028 kuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato vaemarson Munangagwa vatungamire nyika kusvika muna 2030. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vatungamira urongwa hweutungamiri hwemashanda and west kunorth cod kumount abden vachiti vari kuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe. Asi vamwe vari kuti yave nguva yekuti vamwe vakaita semutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vapiwe mukana. Matunhu akaita seHarare neMashonaland Central ari kutsigira kuti vaMunangagwa varambe vachitungamira. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reMedia Center vaErnest Mudzengi.
Ipondo zvekuti nyaya iyi inenge iri kunetsa muZambia. Ndivoni sekuti pane kuwirirana kwakadzika. Mukatarira muchaona kuti pavakaita Congress yeZANU yakaita chimwe chisungo. Chisungo ichi chaiti tichada kuti President Munangagwa varambe vari mubasa kudarika pa2028 nei kusvika 2030 kuda zvichizoraudzira. Ndochisungo chakavapo. Asi zvinoratidza sekuti pane vamwe vasina kufara nazvo, ende vasina kufara nazvo vacho ndovaakugunun'una nenyaya izvi. Kunyange zvazvo vasina kusimudza kutsutsumwa kwavo padare rakaitwa rekonferensi yakaitwa gore rapera kuBulawayo.
Ko sei vaMunangagwa navaChiwenga pakati pevaviri ava pasina kana mumwe chete ati ataura nebato nezvekunetsana kuri kuita vanhu vatsigira semaonerenyu?
Chokwadi kando chekuti ava ndovakuru. Mukatarira boka rinoti 2030 vaMunangagwa vange varipo, zviri kuitirwa vaMunangagwa zvese. Then mukatariravo vamwe kunenge kuri kunzi vari kuramba vari kurambira vachihwira dzavaChiwenga. Saka kuti vakuru vasimuke vachitaura nenyaya dzavo zvinogona kutinesei.
Nyaya iyi inozoguma sei? Muna 2017 takaona mauto aakupindira pagakava rezanu PF iri. Rwendo runo munozviona sei?
Regai nditaure ndichiti pane pakambotaura vakati takamirira mahovheterenzi vana vageja vakati vaMunangagwa vanofanira kuinda. Zvakafungwa neveruzhinji ndezvekuti pane zvichaitika mazuva mashoma anoteera. Asi kana takatarisa izvozvi tiri kuona kuti vaMunangagwa varipo, vari kutoita basa ravo musi uno ndovanga vari sendi vakaita kushachigaro kwavo hwemusadhaki. Musi umwe futi mangwana wemusi wavakanzi vainde vanga variko kusete hausi vachiita basa ravo semutungamiri wenyika. Saka vamwe vanga vafunga kuti pane zvotoitika vanga vakugunun'una kuti varume ava kamwe vanga vachingotaurisa vanenge vakanyanya kukwidza mutauro wavo. Asi tikatarisa futi izvozvi tiri kuona kuti vakomana vevana vageza vari kuramba vachitaura vachiti hapana chetiri kutya. Kuno rumwe ruwo rutivi kana ukazvitarisisa waizofunga kuti varume ava nezva vakataura vachafunga chete kana kuti kune zvichaitika kwavari, asi kusvika panguva ino hapana zvati zvaitika kunana vageza. Saka kureva kuti mapoka maviri ava kuda vanenge vari kuidzana masimba.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center muHarare vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa emuHarare nhasi ambobvunzurudza mutori wenhau Blessed Mushanga anoshanda neAlpha Media Holdings inodhindisa mapepanhau anoti Newsday, Standard, Zimbabwe Independent pamwe nenhepfenyuro yeHeart and Soul TV Zimbabwe. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata Mushanga.
Ndakatedzwa nechatadhei kuti ndimbouya kuno ende oti hatina ndisiriri town, saka ndakazotaura nemagweta angu nenyika Zimbabwe tikaingirana tichienda nhasi nakatazienda negweta rangu rinoitwa Chris Lute.
Vange vachida kukubvunzurudzai nezvei?
Kusvika ikoko tatanga kubvunzwa nyaya yakaitika kare before my elections a2018 pandakamborohwa naDeputy Minister of Finance nguva idzodzo vainzi vaperenti Mukupe. Izvezvi vaperenti Mukupe vari chikurubhi vakasungwa nenyaya yavakapomerwa yekuti vaismagla afio munyika kuti vaavhoide kubhadhara majuti. Panyaya iyi ndiyo yamutiridzwa nhasi yakuda kuti ichitanga patsa. Vazotaura negweta rangu vakabiritirana matamba akanyorwa nemagweta angu nguva yacho iyoyo nemagweta aperenzi Mukupe yayo kuti kana takauyirana nyaya iyoyo ikapera mapurisa akapiwa tamba idzodzo ende vakabvuma kuti haazoshuwa nyaya yapera. Nhasi tachamisika kuti kwatasvika ikoko ndiyo nyaya yanga yakutaura.
Vazoti vari kuda kuita sei pamavaratidza mapepa aya? Vachaenderera mberi vachiverefeta kana kuti yabva yanzi yapera?
Havabva vangotiti chiendai. Saka handizive kuti izvoni ndokupera kwayo here kana kuti kune dzimwe dzichazotangwa kana kusvitsvabva hatizivi nyatsoziva, asi pari zvino tanzi izvoni tapedzera.
Asi Blessed, pane vamwe vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanenge vari kuti zvinenge zvine chekuita nenhau dzamanga muchiburitsa muchitaura nevamwe varwi vehondo yerusununguko, chingava chokwadi here?
Hatizivi hangu kuti zvavo zvavari kuita zvine chakanangana nacho here, asi ndakafonerwa nevanhu vakati vandei varimo musisimu vachingondiudza kuti ndofanira kufamba ndakatinzira. Uye zvangondishamisawo kuti nyaya yashuwa yakaitika muna 2018 yakutanga kutaurwa izvezvi nenyaya yekuti chano yedu yandinoshandira ineTV ndiyo irikunyanya kushandiswa nevarwi vehondo ava vakarwa hondo yechinengoko kare kuti vataure zvazvii pamwoyo pavo. Asi chinondishamisa chaizvo ndechekuti ivo vamunangagwa vapurezidendi parizvino pavakambodzinga munyika navarobert Gabriel Mugabe pavaitaura vachibudisa zvanga zviri nenhema dzavo vaitoshandisa iyoyo chano futi ndiyo yega yavaitoshandisa vari kunze kwenyika vachitumira mapresitment avo kwatiri tichingomashandisa mashandisiro atinongoitawo zviri avaite zvese.
Mutori wenhau Blessed Mushanga anoshanda neAlpha Media Holdings ari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nhasi vapindura mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuti vachamisa rubatsiro runopiwa South Africa neAmerica kana hurumende yeSouth Africa yakaenderera mberi nekutora minda yevachena. VaRamaphosa vati hurumende yavo haisi kutora minda, vakavimbisa kuti vanotarisira kugara pasi navaTrump vachiziya nezvenyaya iyi. Vatiwo nyika yavo haina rubatsiro rwakanyanya rwainowana kubva kuAmerica kunze kwemari yekurwisana neHIV AIDS iyo vati inosvika zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana pamari inodiwa nenyika yose yekurwisana nedenda iri. VaTrump vakazivisa nezuro nezveurongwa hwekuda kumisa rubatsiro kuSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda ne sangano re Upper Hill Corporate Dr. Eddie Mahembe.
Naonera angu zvangu ndekuti nyika dzofa kutombogadzirira chaiko zvakawanda zvichadaitwa kuAmerica navaTrump. Vakadzoka iko zvinezvi vakadzoka vanokasa zvekuti pane zvakati wandei zvichaita muAmerica kuti vazhinji vekuAmerica ikoko vachatoshungurudzika nekuti tikuona kuti USAID yagara iri batsira nyika dzese nezvi zvakawanda wanda vari kubabada kutoivhara. Saka ndoona kuti nyika zhinji kwete South Africa chete atika zhinji ngadzigadzirire kuti pane zvakawanda zvinogona kuchinjwa navaTrump. Zvinogona kuzokanganisawo magariro anga achiitwa munyika dzakawanda wanda idzo dzakafanana neAIDS idzodzo rubatsiro rwavanga vachipa ndeushamwari chaivo nekuti varenge vatahukasa humwe kuti nyamwe dzimwe nyika dzanga dzipota rudzi shamwari dzeamerica ikona zvonzi hazvichati shamwari dzavo saka zvakawanda zvinopaa kuti nyika zhinji zvigadzirire kuti nyaya dzakaita dzipaa kunge dzatoita kusenate dzotaurira kuti South Africa yakamira seo yakamira seo yakamira seo saka pane kuti ndese ipapo
tinoonawo kuti uremu hwemari yekusouth africa hwerand hunenge hwati dzikire zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica zvingave zviine chekuita here nemashoko ari kubva kuna vaTrump aya
zvekudzika iko zvinezvi upfumi hwesouth africa yes hunogona kudaro zvavo asi zvaitwa nezviro zvisiyana nhasi izvi inyaya yemashoko avaTrump vanhu vanofanira kuzvinzwisisa kuti vaTrump right now is the strongest man in the world kana uri mukuru wenyika huru pane nyika dzese zvavataura nyika dzese dzinoteerera saka yes pavataura ipapo rand ratombokanganisika zvishoma shoma handizivi hangu kuti pakuenda kumberi ivo kapavachatanga kushandura mashoko ashandurwa navaramaposa mashoko ashandurwa naminista weforeign affairs emusouth africa nemashoko acharamba achienda mberi kuda kuti vanhu vachadii vachadzikama nokuti market kauti businesses vanonyanya kuteerera chaicho mashoko ataurwa nevanhu vakuru
izvo zviri kuitika musouth africa pakati pesouth africa neamerica zvine zvazvingakanganisawo here upfumi hwezimbabwe tichionawo kuti zimbabwe inoraramawo kubva mumamiriro eupfumi hwesouth africa
south africa ndo big brother wesadhaki saka big brother wenyu munogona kuti kana mukamboshupika mumuzendamira akazungunuka uyoyo mese munogona kudonha saka dei zvaitoita kuti vanhu vemusadhaki vaitogara pasi nemashoko iwawo akangodai chetewa vaitogara pasi kuti vaone kuti toita sei kuti tiuwe noushamwari hwakanaka nesouth africa yes asi noushamwari hwakanaka nenyika huru yakaita seamerica nedzimwe nyika nekuti zvazviri izvi kana south africa ikanzi zveshuwa shuwa yaita sanctioned neamerica sadhaki inokosora nekuti zvinhu zvinenge zvatishatira yemwe nesoni wekuzimbabwe
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Vateereri, hechino ichiziviso. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link asi vanoda link vanokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinoshandisa link yacho. Sachigaro weAfrican Union Commission vaMusa Faki Mahamat vanoti vanotambira zvakabuda mumisangano yeSADC neEast African Community yakaitwa svondo rapera yekuzeya kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika yeDemocratic Republic of Congo nekuda kwekurwisana kuri kuitika munyika iyi. Dr. Mahamat vanoti vanowirirana neurongwa hwekuti paitwe musangano wechimbi chimbi nemasangano maviri aya kuti vabude nechisungwa chimwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rinoona nezvemagariro evanhu akanaka reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Ina handioni chinobuda kana pakaitwa musangano pakati peSADC neKueast African Countries EAC. Chandinodaro ndechekuti hondo iyi haina kutanga nhasi yekuDRC, asi nyika dzese idzi dzaiziva chiri kunetsa, dzaiziva chakakonzera kuti kuEastern Congo kuve kune hondo iyo yemaM23. vavati vari kusapotwa neRwanda vanozviziva zvese vaizviziva kwemakore nemakore asi ivo hapana chavakamboita kuti vagare pasi kana neRwanda yacho neDRC vaone kuti chiri kunetsa chii
ndoita sendinokudzorerai kumashure zvishoma yakambobva nekupi iyo M23
tatinoziva ndechekuti maM23 rebels zvizvarwa zvemuDRC zviri kuona kuti izvo hazvisi kubatwa zvakanaka muDRC havatorwi sezvizvarwa zveimomo nyangwe zvavo vari zvizvarwa zvemuDRC asi vanoonekwa nehurumende iyoyo sevatorwa saka vanombunikidzwa kodzero dzavo ndosaka vakafunga kutora zvombo kurwisana nehurumende yeDRC nyangwe zvazvo zvichinzi vari kupuhwa rutsigiro neRwanda nezvimwe zvakadaro kosei vana Sadaki vava vakuda kumiramira nhasina naEAC kana African Union yacho isina kugarisa pasi ivo vacho vari munyaya imomo DRC maM23 rebels neRwanda yacho kuti chii chiri kunetsa vachigadzisa nyaya
asika zviri kuita sokunonzi vari kumhanya mhanya chaizvo kuti vagadzirise nyaya idzi iko zvino
chakuita kuti vamhanye mhanye nhasi ndechekuti kwaane masoja ekusouth africa ari kuurayiwa nevapandukava ndo zvakuita kuti nhasi vachiisa kana musangano wesadhaki wakatwa mazuva apfuura ndekuti kune vaurayiwa vesadhaki sadhaki yaakudyiwa yaakukundwa ndo paya pava kuti taakuda kuti titaurirane neEAC baka muripi nguva yese makore esaya
imomo kurwisana imomo vanhuwo zvavo nje ndivo vanonyanya kusangana nematambudziko vanosara vamire papi
zvinonetsa ndezvekuti vanhu vedu matungamiriri vedu havana hanya nekufa kune vanhu vari vatingati maordinary citizen havana basa nazvo vanhu vakurayiwa thousands and thousands vamwe mamillions hatisina pekugara vakatiza nyika dzavo vakari kupotera kune dzimwe nyika vatungamiriri venyika havana basa nazvo vanenge vachiti ticharwisana chete kusvika umwe ahwina akunda asi pazotanga kuonekwa kuti Sadhaki yaakukundwa masoja ekusouth africa aakuurayiwa ndopava kuti ngatitauriranai saka ini hapana chandinoona chinobuda pa
avanga vari mukuru wesangano rinoona nezvirongwa zvemagariro akanaka evanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Bofana vari parunare ukadoma naIvan Sininga weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dziri musangano reWorld Health Organization kana kuti WHO dziri kuziya nyaya yekuti dzobvisa sei zvimwe zvirongwa zviri pabhajeti resangano iri zvinosvika mamiriyoni mazana mana kana kuti 400 million zvichitevera danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekuburitsa nyika yavo musangano iri padzi hurumende dzese America ndiyo yaipa WHO mari yakawanda. Nyanzvi munyaya dzezveutano vari mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti nyika inogona kusangana nedambudziko guru nekuda kwekushandiswa kwezvinodhaka zvinogona kuzouraya vanhu vakawanda kudambudziko iriri kana rakasatorwa matano. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekuona kupararira koita dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka, bazi rinotungamirwa namuzvinafundo Matarira paUniversity of Zimbabwe rakaparura chirongwa chinonzi Abused Substance Diagnostic and Management. Muzvinafundo Matarira vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa nenyanzvi dzezveutano idzi yakaburitsa pachena kuti vana vadiki vane makore mapfumbamwe 9 zvichikwira vave kuputa nekushandiswa shandisa zvinodhaka. Vaendera mberi vachiti zvinodhaka izvi zvatekesherawo muzvikoro.
Pane mwana akabatwa kukaribva uko form 1 ari drug lord kudistributor madrugs muchikoro. Zvazvinoreva ndezvokuti madrugs atekeshera mumaschools. Kana maschools awana madrugs easily, the nation is really in serious.
Vaendera mberi vachiti zvatora makore 16 kuti nyaya iyi jekere nyika.
Pane zvinotaridza kuti tiri mucrisis. Violence chaiyo yanyanyisa. Mamedhasi asinganzwisisiki anyanyisa. Road traffic accidents zawandisa. HIV chaiyo, following COVID-19, iri kungokwira. Unemployment including self-unemployment. Vanakenu avakwanisi kuoperator. Vasina kusuta matra.
Vaenderera mberi vachiti zvipatara zvinorapa vanenge varasika njere zvakaita sengoma huru yekumasvingo neengucheni iri kuBulawayo zvazarisa nekuda kwedambudziko iri.
Kuma hospitals ngoma huru reported 80% of my patients vatova nepsychosis inobva mumadrugs, substance abuse nealcohol. Engucheni confirmed 70% of patients vakupinda imomo vava nepsychosis yamadrugs.
Muzvinafundo matarira vati chipatara chemupiro chekuBulawayo chakatovhura imwe wadi yekurapa vane chirwere chepfungwa.
2 months ago, Mpilo Hospital yakatovhura a new unit yokuti vana mumastreets vaakuoverflow from these hospitals kuti vawane a drugs unit.
Mukuru wesangano remubatsira pamwe trust iro rinobatsira vechidiki vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka amai Christine Kiri hurukuro mudamombe vatsinhirawo vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvikuru muvadiki.
Vati tiri kusangana nematambudziko ekuti vana nevabereki vari kuzosvika pakuurayana chaiko. Pane mwana recently akapondwa nababa vake pamusaka pekuti zviri kuita mwana izvi zviri kukonzerwa nemadrugs. Saka vakasvika pakumurova akafa. Tine vanawo zvakare vari kurova vabereki because vanenge vasvika pachikamu chekuti havachagona kuzvikontrola vari munonzi drug induced psychosis.
Munyori wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwekushandisa zvinodhaka.
Vanoita hospitals edu agara ari mashoma and agara ane limited capacity to admit people, so they are obviously overwhelmed with issue of drug abuse. Some people are from 10 a week.
Kurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJenfen Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru zvokuti vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rapera. Mutoriro Chok, Ice, Guka, Bronkley, Bronco, Fembo, Maragado, Mangemba, Nembanje ndizvo zvimwe zvinodhaka zviri kunyanya kunwiwa nekuputwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapinidze.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira muAmerica Beyonce ndiye akapiwa mubairo wekuva nedamba refu rakakunda mamwe wose mumakundano echimakumi matanhatu nenomwe kana kuti 67th Grammy Awards akaitwa kucalifornia muno muAmerica nezuro. Beyonce anga asati ambopiwa mubairo uyu munhoroondo yake akazokwanisa kuita izvi nedamba refu rake Cowboy Carter. Kendrick Lamar ndiye akawana mubairo wekambo kakafarirwa zvikuru kana kuti Song and Record of the Year nekambo Not Like Us. Muimbi wekuNigeria ane mukurumbira wemusambo weAfrobeat Temelade Opennie anozivikanwa nezita rekuti Tems ari kufadza vazhinji mushure mekupiwa Grammy Award pachikamu cheBest African Music Performance nekambo Love Me Jeje. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mugari wekuCalifornia uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Families amai Fortune Hove kupa nezvenyaya iyi.
James aka wana award yeBest African Musician Production and Love Me JJ tinongounzawo chivanhu chedu chekuAfrica muno muAmerica muHollywood. Tinoreva kuti takwanisawo kupinda kunyanya ari mudzimai. Zvinoratidza kuti vakadzi kana uchingova nechipo, chipo chako chinokuvhurira mukana wekugara nemadzimambo. Ndo zvataona pana Times Up nevamwe vese. Zvinoratidza kuti kunyangwe tanga tisiri vanhu vainyanya kuzikanwa kana kuonekera pamasteji akadai, iko zvino tavawo nevamiririri vakawanda vanogona kuwana maawards akadaro vachibva kuAfrica.
Tombopinda imo muno muAmerica vazhinji
vazhinji vari kutaura ivo pamusoro pemuimbi Beyonce akawana record of the year nemanzi wake womusambo wecountry.
Ini zvinondifadza zvakaitwa naBeyonce nokuti anga ari muimbi anongozivikanwa neR&B and pop, but iko zvino akabva akayambuka akaenda kucountry music. Munoziva here kuti country music musimboti wemusambo uyoyo ibanjo, banjo rakabva kuAfrica nemaslaves kauya kuno, ndobva zvazongochinjwa zvikata sokuti country music ine blue, white and red, ndeva chena cheta, aina vatema varimo. Asi the sister did well, she broke through akaradza kuti anotogona kuimba zvakadaro. Uya anongoradza kuti aiwa musambo uyu wakagara uri muvatema, kunyangwe nokuda kwerusaro rwaganda rwaimbovepo wakangongeta sokuti ndewe varungu chete, vanhu vatema vanogona. Tinomukoropoteza Beyonce nokuti haana kungoimba chete country music, wakauya nedanho rapamusoro.
Tinoona zvakare kuti mumwe muimbi anoimba zvemusambo werap music, Kendrick Lamar, naiye zvakare akawanikwa achipiwawo maawadzi akati wandei. Munoona seizvi?
Kendrick anoratidza kuti ane chido nezvaanoita, ane shoko rakasimba. Asi shoko racho kunyangwe rinogona kuti kutsiura vazhinji tese, une vamwe vake vemusambo umomo vari kutaura nezvavo.
Havanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reCalifornia uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Families, amai Fortune Hoover Hove, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kwakare kuCalifornia muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Apo pa Studio 7, makadini zvenyu? Mavonero ini andinoita, ndinonzi Amson Ngwenya, ndichibva kwamahlebatsa kuga. Katinawiripo ndiyo kuti avo vanotaura kuti sarudzo dziisaitwa 2028 ndivanodla vari muzano PF, vanongofara vachiona ruzhinji kuchitambudzika. Nokuti tikatarisa iko zvino kuti chinoitiwa navamunangagwa hapatorina. Pazvikoro izvozvi vanhu vari kushaidza mari, vana vachingodzingwa vachidzosegwa kumisha, kufana nokuti pagaa izvozvi papuraimari vana vechikoro havasi kuenda kuchikoro. Yedhu uripo unodoti unouya asina mari ndiye unodzokera kumba. Asi veZANU-PF vanenge vane zvavanazvo ivavo vari kuwana, ndo vane vana vari kuenda kuchikoro.
Studio 7. Ndichibva kana again. Nawe utaura inotemesa vanhu musoro, inotemesa vanhu musoro. Haina kana valiyu kana zveinoreva, because vari kutaura vacho kuti sarudzo dzainga dzisaitwe bumburo remutemo ngariwandudzwe pasina kunzwa pfungwa dzevanhu. Vanhu ndo vari kutungamirirwa. Saka mukaisa bumbiro remutemo, bumbiro racho remunene chiteedzera nderipi iro bumbiro riremutemo racho? Dziri pfungwa dzevanhu kutanga. Kuti rinzi bumbiro rakanga rabumbirwa nei? Handiti pfungwa dzevanhu here? Kutaura kuvanhu vasina kuenda kuchikoro, ende kutaura kuvanhu vari kuchengetwa ivo.
Baba chinogurei, baba wevanhu, makadi yenyu. Ndoda kutaurira vakomana nevasikana, vana mukoma, varume, magurupu navanin'ina, siyanai nekatsika kekuda kuzviita chamisa uri admin kana kuti uri mumagurupu, kuda kukanganisa vanhu kutora information isiri iyo, kuita sekuti chamisa ndiye uri kutuma vanhu kuti itai izvi. Musataura zvisiri izvo zvinosvibisa musangano, zvinosvibisa chamisa. Ende musashungurudza vanhu kumagurupu nokuti muri kutonga magurupu kana kuti muri vatungamiri vemagurupu kana kuti muri maadmin.
Tinotenda vateereri, musakanganwa Live Talk apo tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reZANU PF. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Sokuizika tisenda bakuvi VOA Ndebele.